mapenzi neakaringa ari pasevhende chako vese ndinoda kuona kuti vagare zvakanaka nokuti madhara angu nechembere dzangu vanofanira kugara vane mufaro. Ndichapamotisa kukula nyachikoro ndataura nare ndataure grade 1 kusvika grade 7 hurumende ngaione kuti vana ngavaende kuchikoro vachigadzirirawo vabereki form 1 to form 6 ndobva munozvionerawo grade 1 to 7 bhadharai uniform chete. Jiza mama jiza kukura hurumende inofanira kuvachirera nherera kwete kuti hurumende idusura kana bhinya munyika rokuti kana iri munhu anoungudza karikiramu rakuchinja doko rakauraya karikiramu yevana vedu zvoda kudzorera karikiramu yamunoda imi inokufadzai. Jisa mama jisa kukura tiri kuuya nenyaya yeutano nyaya yekuti vanhu vanenge vachirwara neBP shuga zvirwere zvinonetsa kenza nechirwere cheshura matongo unofanira kuenda pachipatara chete ukanzi wabatwa wazipinda oro wapirisi wotobuda imamo wako rwa mabhaua zvinhu zvanaka chipatara chagadzirwa health care yedu yagadzirwa kwete zvandaona pasendi endurusa kana zvandaona pana pamaranga chipatara inofanira kuita hotera yekuti vanhu vazhinji vanofanira kunyebedzera kurwara kundimwe unopinda muno yazvinonaka. Kunzi baba munozwei kunzi ndonzwa mufaro jiza mama jiza kukura izenzo iyetaokuzengwena anogona ndechi kuda anogona vamenu amenu ndakaona wabuwauisa mbanjema ndikati ya ukaona mukuru wongu ndambaungati makore esaya wadzinga manesi makore esaya waita corruption yeyewe makore esaya wangobva nguva dzemwedzi waakutotaura ndaakuunza mbanje hatisi kuda toda kuti hurumende yembanje ibvisei hongu vanhu vangasvitawo mbanje asi hurumende ngesaika yembanje mamachisa kukura izenzo nofo da kugadzirisa infrastructure program nyaya yegwagwa izi nokuti iti mwana wevadeuno muzimbabwe nokuamerica iye ari kugadzira marura roads ekuamerica muri kuzvinzwa muzimbabwe ari kudesigna a low cost program yekuisa road inonzi congress but yakakafanitara moto saka ndoya tiri kuya toda kudiploya mese makuna dust road inofanira kuchafambwa mukore uno dust road toisira kungoro nemadhonge anopinda nomasendarai road ngadzifambe dzine gravel yakabviswa iri pevu tisa mama tisa kukura izenzo haisi tinozviite eprogram nevision tinayo tiri kutaura siki first infrastructure everything follows mukange maisa mugwagwa maisa tsinga yemugwagwa mukaisa tsinga yemagetsi mukaisa tsinga yecommunication mukaisa tsinga yemvura nyika yadirwa shuga the rest regai muone vanhu zvavanoita ibai vanhu magetsi ndo zvatiri kutaura ndakutaura nyaya yesolar program nezvimwe ndo infrastructure yatoda kugadzira zvinhu zvichifamba kunana harare kunanamunana mutare migwagwa ngaipfekane ichiita maspageti roads kudai uchiona kuti ya paakurongwa engineering zvinorakidza nyika iri kudii iri kudhuma makambani achivhura zvirungu zvichirohwa mashifti ndiri kubhana nyaya yekuti vanhu vanongotapedza basa na 6 kambani ngairambe yakavhurwa 24/7 bosi timu yakabayiwa zimbabwe iri kumashure vanoita madouble shift vanochuza but vamwe vakabuda mushift vamwe vachipinda kutigadzirise the unemployment but also to produce tazoona pese pakanzi hapana basa pane pakanzi hapana munhu jiza mama jiza kukura hapana chiyazwa panyama chauro mdiwa. Hei vanhu vari kunzi kuti mirai man. Ndozvinoitika kana muri mugwenga pangodonha donhwa hamukwani. Bati muchaona kana tagadzirisa munhu wese anenge akatota. Tirikuda kuti mutote vamudiwa nevanhu venyu. Munomu kana ngoda riri machiyatwa. Ngati benefitei vanhu varimo. Tine program inonzi Community Infrastructure Support Program. Kana tine diamond munomu, isai marodzi imomo. Isai chipatara imomo. One of the best hospitals must be here. Kwada kuti hatina chipatara isu tine diamond. Mwari kana vakubai makomboro ndokuti musumuke. Saka haiwa iyo taigadzirai. Nyaya yokuti ke noana anenge arasa mombe dzava nitopfurwa kunzi wawire ipapo. That's unacceptable. Oro zvakaita zviya zvokuti pa transao papa vanovaka dzimba dzakangoita zvinga zvinga zvo. Kungodai yatova nemusi. Chizamba machisa. Kukula. Izenzo. Tiri kugadzira pese paya munoziva kuti makanika kana ari kutora mota ingachidhiraivhwa nebenzi. Inoonesa unombotanga uchagadzira mavhiri woenda kunumber plate woenda kuinjini zvese zvine zvakakwachurwa kwacho asi ndinoda kuudza kuti zvigamba zvega zvega but we are going to overhaul our nation. Nyika yedu ichanaka zvokuti nemi munopa kutenda chinzamba machisa bukula vechidiki vakanyoresa kuvhota sumudzai maoko tona. Well done, Afanan. Well done, well done. Domu kana wenyu. Madzimai akanyoresa kuvhota. Right. Muri kuonaka kuti pana. Youth iri kurakidza kuti iri kuchovha. Ndima ndimuri kuzvona. Vana mai vari kuchovha chii? Patiri kuenda apa kunovhota. Tiri kunovhotera pachanza. Muchanza macho mukati mune face yekandidheti yenyu. Muri kuonaka. Munokota kuti mupana wechi? Mpana wechi? Moregera pane mpana wechidhara. Chizamba machisa? Kukula? Kukula? Mukangoona pane mudzimai moti next time. Hani mapanza ema? Pane mudzimai moti chii? Bati pari zino goro rino! Goro rino! Totalisa ipapo pane pakanyorwa MDC Alliance. Kubva kuna president totsuna, kuna MP totsuna, kuna kanzela. Nokuti mukada kuti mutsvaire chikuru chirubu musingatsvairi pachivanze, chinhano zvarira mumba. Tsvairai kwese munhu ngaageze kumeso, ogeza muchiuno, ogeza kumakumbo. Wachena. Chinza mama chinza. Kukula. Izenzo. Saka ndinokutendai vagari vekumarange teererai shoko redu. Isu hatisi kuzodyiwa sezvakamboitwa kare. Hatidzorori za2013 ndakamuudza munangagwa nevanhu vese. Ndikati inini panyaya yebaloti hatisi kuzofamba. Kana tisataurirana kuti anokunopremisa baloti ndiani. Sezvinoitwa kuZambia. Sezvinoitwa kuKenya. Sezvinoitwa kwese. Hakuna haivhiwi. Hi viewers. Hi viewers. Chiza bama chiza. Bukula. Vanoti wakatsikei. Bozi sine futi. Ndikati musafunga kuti mimi futi yenyu yakakosha. Futi yandinayo yakaoma. Futi yangu ndeye mhomho yeZimbabwe inowirirana neni. Chiza bama chiza. Bukula. Izenzo. Saka musavhunduka kuti mubana wechidiki akasiwa akabata pagazo apa anoita sei. Ndiri kuziva kwatinofanira kuti kwatakasiya tanzi nasave tidi iko kuseri kwatsvangira haindiko kwakune shanduko yedavide chiza mama chiza kukula vedue mandigonera. Ndiri kudzokera kwarare nemufaro. Mufaro ndewokuti kwamarange kune shasha dzakasimba. Ndokutendai avandu tengi muzorere maoko magona basi. Tiza baba tiza. Chadula tumuzene dokti makwenda kuzimba. Enda unosunungusa waliba nekstwenewe. Asara kumba ngazi ya kutishanduko ya uya. Asi kuti uya munu wese watu bata pa unobati. Vanu nganyo reze kuvota. Vanu nganyo reze kunovota. Chero mkabanyi kikwa sei mkajiru wa mirijonga. Chengeta nyaya yako mumoyo. Itase rupisa runoto nolapa msora asipasu rujipisa. Chinyari ile muzu wa urumundore. Muzu wa kuvota chinja. Muzu wa kuvota chinja. Muzi wa kuvota? Muzi wa kuvota? Hezoko. Wopinza zako muji kupalot. Wabuda unenge wakazira nyika yako. Marizazi baro buda. Ngwena anofana kurohwa mangwana ningwana. Kumatendi jaiko ngwena anofana ngea paru waresha ajitanani. Tiza mama tiza. Kukula. Enda gonda puha chipo. Akumana marenga yaga ubamu. Tiza mama tiza. Kakuma. Awa kaa. Unga faruwe. Unga tuma. Bakana kakule. Tiza mama tiza. Jesus, Mama Jesus. That tender, she put it up for the wired way to get all my work away. Tinotenda, Mama Jesus, tinotenda. Majisipi za mzana, majisipi za makumbo. Hati chokeri shure kusikanda kazirada mzikorenyu. Watuma unofana kuenda. Heti meni zunzino na kazirotenda skuru maitabas. Tinotenda, tinotenda, chisa mama chisa. Kamisa we. Yes, oto. Mwema mbunaka. Amari. Amari. Come on, 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 come on